ezvinoti takushandisa inonzi mechanized farming approach kana kuti method zvatakushandisa zvese tinoshandisa mamachines kubvira kurima munda wacho nekuzodyara chibage nekuzokohwa tinoshandisa macombine harvester nekuzoita mamachines anodraya chibage chacho tikange tachikohwa fanikisa nhasi kana chichine unyoro tinoisa mumamachines anoita kuti chibage chibva chaoma musi wekareyo tinogona kutogadzira hupfu nechibage chabva mumunda musi imwe cheteiwo chinenge chatonyatsooma saka ndo mashandiro atakuita manje nekuti tirikuona kuti wari kuda hupfu hwakawanda wari kuda chibage hwakawanda wari kuda maputi hwakawanda zvekare
tinoona kuti kare mainge muine dambudziko rendimo kana nzvimbo dzekurima iye zvino makazoita sei kuti mukwanise kurima zvamaakukwanisa kunge muchitoita nezvemishini zvikureva kuti inenge iri nzvimbo hombei
hongu takushanda pane nzvimbo yakati kurei kuna watinoshanda nawo watinodyidzana nawo vamwe nepati napo pedu isusu saka vanongotibvunza shamwari dzedu dzatinoshanda nadzo kuti munoda pakakura sei saka zvinoramba zvichidaro tinenge takungoziva kuti tane pekurima pakatambanuka chaizvo zvekuti zvekurima hatichanetsekeba nenzvimbo kuno kuOhio
muri kungorima chibage chete here kana mune zvimwe zvirimwa zvamuri kurimawo
tiri kurima magaka ekuZimbabwe ane minzwa tiri kurima ipwa dzekuZimbabwe uye taakugadzira molasses yakushandiswa sejemu kana inogona kushandiswa seshuga taakurima zviyo zvekare kutanga gore rino tinorima mapotatoes tinorima derere tinorima nzungu hadzisati dzanyanya kuwanda hadzo asi ndozve zvimwe zvinhu zvataakurima kana zvataakuchengeta uye taakuchengeta huku zvekare mabroira nemarodirana zvataakuchengeta
tichiona zvese zvamataura zvamuri kurima nekuchengeta izvi dr rumano zvinhu zvinoda nguva yekuti munge muchizvitarisa kana kuzvishanda asi muri munhu anenge ari kubasawo rimwe ramunoita rekudzidzisa muri kuzvikwanisa sei
ndinongotenda mwari nemukana ndiinawo iwe kuti vanhu vandinoshanda nawo vakatipoteredza vanotibatsira kuzodaro kune vanhu maamish uye nemamenanites vanotibatsira iwo zvekuti mukasvika kuminda kwedu imimi hamumbozvifungidzireba kuti muridzi wacho atori kuofisi ari kutoriita rimwe basa saka tinongotenda kuti takaona vanhu vatinoshanda nawo vanotibatsira uye vane mwoyo wakanaka ndo zvinotibatsira kuti tikwanise kuenderera mberi nekurima kuno kuamerica apa tichiita rimwe basa zvekare
ko musika nokuti vamwe vanoti unorima zvese izvi unozowana kupi kwekutengesera
izvi zvaazvekumusika izvi taakutengesa hupfu hwedu munorth america tinoreva kuti united states of america yese necanada hupfu hwedu hwaaikoko saka musika tiri kuona zvichiita zvakanaka maputi edu ari kufamba zvekare tiri kuatengesa muno muamerica nekucanada nzungu tiri kudzitengesera wanhu kwete mazimbabwenzi chete asi kune marudzi nemarudzi akasiyana zvimwezvowo nehupfu hwedu tiri kutengesera marudzi nemarudzi akasiyana saka tiri kuona kuti musika wedu uri kuramba uchingokura
ko matambudziko nokuti pari kuitwa basa rakakura kudai hapangashayike matambudziko dr ruman
pari zvino izvi ndiri kuona kuti dai takwanisa kuzoona vanhu vanotibatsira vekuZimbabwe tinoda kuti tikwanise kuzotumira mapepa kuhurumende toaplaira wanhu vanouya kubva kuZimbabwe kunyanyanyanya vanopuhwa maagricultural work visa kana mawork permits ekuti vanokwanisa kuzouya kuno for 6 months zvikabudirira ndingafare nekuti zvinezvi tine muriwo wemhodzi watinenge taanawo tinoda kuti muriwo ugozofushwa hatikwaniseba kuona vanhu vanoziva izvozvo zviyo tinoda vanhu vekuZimbabwe kuti vakwanise kuzotibatsira kuita izvozvo nyemba tinoda vanhu vanokwanisa kuzozviziva vachitema nekuzoomesa mazano enyemba achizoita muriwo wemufushwa une utano unobatsira kuti vanhu varamba vachidya uye taakuita chibage zvekare chekuti tikange tachibika tozochiomesa saka tine tichida vanhu vanotibatsira ndo dambudziko ratiinaro pari zvinhu rekuti tinoda vanhu vanoziva zvinhu zvinofanira kuti zvinochengetedzwa sei kunyanyanya zvekuZimbabwe kuitira kuti musika wedu urambe uchikura uchienderera pamberi
shoko ramungasiro vana vezimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva
ndinokurudzira vanenge vachida hawo kuti vashande kunyanyanya zvekurima izvi vanogona kana kusununguka kundibata tichikurukura uye ndoda kukurudzira vanhu vese zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana kuti wakakwanisa hawo kuona mukana wekushandisa ivhu ngavakwanise kudaro
vanodawo kubatai vangakubatai papi
wanoda kundibata wano gona kundibata pa nare mbozha pa cell phone dzinoti 5132558081 uye tine dande mutande zvekare rekambani yedu inoti www.registermaputi.com iwani wediroro wanogona kutibata zvekare wachitarisa zvinhu zvatinenge tiinazvo zvatinotengesa zvekuti zvakuenda kumusika.